Kogona kunenge kudada yawedzera mapoints ayo iri pamusoro pengezi Platinum Stars kusvika pamapoints mashanu kwasara mitambo minomwe chete kuti makundano aya asvike kwambura yacheka makumbo. Vanoziva zvemutambo wenhabvu vave kutoti mukombe wananga kuzvishava nezvekare mushure mekunge FC Platinum yapamidzira mapoints ayo iri panyanga kusvika pamapoints mashanu kubva pamapoints maviri. Izvi zvinotevera kudambura kwayakaita Herentals pamusha 2-0 nemugovera. Musi mumwe chetewo ngezi Platinum Stars yakashanya muHarare ndokurohwa 1-0 neYada Stars. Kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi matanhatu nemaviri madamburo ichiramba iri pamapoints makumi mashanu nemanomwe zvichitevera kukundwa kwayo neYada. Zvikwata zviviri izvi zvichasangana mumutambo wavo wekugumisira asi FC Platinum ichange iine mukana mukuru mumutambo uyu sezvo inenge iri pamusha mushure mekukunda 3-1 mumutambo wavo wekutanga. Asi vanoziva zvemutambo uyu savahantimondiwa vanoti semaonero avo mukombe uyu watoenda kushavane kunyange hazvo pachiri nemitambo isati yatambwa.
Nekutamba kuitai zvinezvi tikuona Platinum hainenge iri pamberi ngezi yatisarei zvayo asi hainokwanisa kukurirwa ngezi nePlatinum iri pamusoro.
Asi Platinum nengezi dzinofarira kugadzirisa matambiro adzo ekunze kwemusha uko dziri kudonhedza mapoints akakosha kuzvikwata zvinotarisirwa sezvepasi pasi. Asi Chicken Inn kana kuti maGamecocks atarisira kuti Platinum nengezi dzichatedza mitambo yave kunopera kuti ivo vatore mukombe mukuru uyu. Chicken Inn haisi kutamba nemukana zvekuti nemugovera yakarova Blue City 2-1 ndokudimbura mapoints ayakasiyiwa nawo nengezi kubva pamapoints 12 kusvika pamapfumbamwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vachiri nechivimbo chekutora mukombe uyu.
Tine mukana mukuru kwazvo kuti tione ligi gore rinoeri. Ligi ndiyedu weChicken Inn tikunoona takatohwina kudhara. Vakangoita slip up chete tatora ligi. Hapana problem ipapapa seChicken Inn tinohwina.
Asi kutatarika kwejana musikana kuti Dimbare vamwe vachiti maGlamour Boys hakusi kupera mushure mekunge chikwata ichi nhasi masikati charohwa pamusha 1-0 neHarare City izvo zvasiya vaimbove maGlamour Boys vapinda pazvikwata zvakatarisana nekubuda makwikwi aya. Mimwe mitambo yakapera seizvi: ZPC Kariba 2 Highlanders 0, Capes United 1 Shabani Mine 1, Blauwe Chiefs 0 Triangle 1, Black Rhinos 7 Mutare City Rovers 0, Chapungu 1 Nichrat 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 62 points, Ngezi Platinum Stars 57 points, Chicken Inn 48 points, Capes United 43 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nichrat 26 points, Mutare City Rovers 24 points, Shabani Mine 17 points, Blue City 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.